takatanga nomusangano weNational Council. Musangano uyu wanga uri wokupedzisa basa rakanga rasiirirwa patakaita National Congress yedu yeChina, 4th National Congress. Nyengo dzose dzinofanira kunge dziripo, nyika yose dzakanga dziripo. Ndinofarawo kutaura kuti kwava kune vamiririri veprovinsi yekusouth Africa vanokwana vana kana vashanu vakauya pakataurwa zvinodzama maererano nebasa rakanga rasara pacongress, kunyanya-nyanya nyaya dzatinotidzo muchirungu maconstitutional amendments, awo anova akaindoswa akagadziriswa. Zvangosara kwasara kuti vanonyora nyanzvi dziya dzichanyora constitution dzichadzenge dzaakutora zvakagadziriswa musi wemugovera dzonyora dzobuda neconstitution nyuwane yemusangano weMDC.
Tinonzwawo zvakare kuti iwo musangano wenyu uyu makatora mukana wekudoma vanyori vanenge vachizomirira bato renyu mumapazi akasiyana-siyana. Mungatiudza pamusoro pazvo?
Ichokwadi, mutungamiriri webato vaMorgan Tsvangirai vakadoma vanyori vatinoti muchirungu maportfolio secretary vachange vachimiririra bato muNational Executive. Asi ndodazve kutanga kutaura kuti president vedu vatsvangirai vakadomazve vanhu gumi nevashanu vachange vachipinda muNational Executive. Vanhu ava vari gumi nevashanu kudaro vanhu vanonzi vapinde muNational Executive vachidomiwa mazita avo napresident.
Zvii zvitsva zvamungatarisira kune ivo vanhu vamataura ava zvingashandurwa, tichitarisa kuti vamwe vanga vachigunun'una kuti bato reMDC rinenge ranga rakuti netei madhonzera aranga richiita munyaya dzezvematongerwo enyika?
Mukanatsoona varume nevakadzi nevamwe vakapuwa maportfolio committees kuti vatungamirire, vanhu vanonziwo matonza chaivo pamusangano, vanhu vanoziva gwara romusangano, vanhu vane unyanzvi hwakasiyana-siyana zvichienderana nemaportfolio avakapiwa. MDC pari zvino yakasunga dzinobata nokuti tinoona kuti varume nevakadzi avava vanhu vane unyanzvi zvekuti vanezenge vachikwenenzvera mapolicies ebato redu, kuti nguva nenguva tinenge tichiti isu hatichazvioni sebato rinopikisa chete, taakutozviona sebato rakamirira kutonga